Ten Chingo Taura zvino kunei Taura zvino kunetsa Uriwe mdanga ndine kugeta Kana zvadhakwa ndine kujeka Taura zvino kunei Taura zvino kunei Iwe chingo taura zvino kunei Iwe chingo taura zvino kunei Kana vanetsa ingondibhipa Vanondiziva vachatidzira kuti respect tinotoinida Respect tinotoinida Iwe chingo taura zvino kunei
Iwe chingo taura zvino
Iwe chingo taura zvino kunei Taura zvino kunetsa Taura nyau chipedza Kwangu kana pano pacho pane mawani Taura nyau chintisedza Whether my geta, whether my blacks, my vets Inindo fenza Whether my data, whether my ex, my gets Inindo tenga Ndikudze my enemies ako Wosefa energy yako Njana nichikwereti chako Taura urikoko kumaterezi zvako Toto tifambira nyaya, toto tikabira gaya Hangu ambobate kashaya, sawira avaite stress Tiri pa base, chiko chanetsu, ukunzwa nzara Une business plan refarming, ukuda bara Ukuda chiko, ukumandara, rendi ya kwira Pane ya kutsara, ukuda kutinja program ya ukustada Ukuda titaure na mdara Uzafire mukati,
uzafire mukati,
uzafire mukati Chingo taura zvino kunei Taura zvino kunetsa Uriwe mdanga ndine kugeta Kana zvadhakwa ndine kujeka Taura zvino kunetsa
Taura zvino kunetsa
Iwe chingo taura zvino kunetsa
Iwe chingo taura zvino kunetsa
Kana vanetsa ingondibhipa Vanondiziva vachatidzira kuti respect tinotoinida Respect tinotoinida Iwe chingo taura zvino kunetsa